maministri isusu haatafara nazo because tanga tikutogadzirira kuti zvikoro zvichivhurwa.
Tafara zvikuru nemamezures avaisa His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Itim Nanga. Because susu se ministry tangata peso mamesha ze kuti zvikoro zvivhurwe zvakanaka, unge zviri safe, ende kuti utachwana weCovid usatapurira kana vana nematicha vadzokera kuzvikoro. Nekutaura kwavaita uku zvangosarirawo kuti tizongonzwa kuti tichazoudzwa here necabinet kuti zvakamira sei panyaya yekuvhurwa kwezvikoro.
Tainzwawo masangano evarayiridzi achichema kuti zvikoro kana zvikanzi zvaakuvhurwa kana nhasi havasi kuona gadziriro yakaita sekufiritwa kwezvikoro nezvimwe zvakadaro. Urongwa ihwo hwakamirawo sei?
Isusu zvatinoita seministry yeprimary and secondary education vhiki rapfuura iri takaendesa zvipoka nezvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors, even minista vanga varipo nadeputy minister napermanent secretary, vachienda kuzvikoro munyika yese, vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu. Takanga takabatana nevemaprovinci, takabatana nevemadistrict, madistrict schools inspector nemaprovincial directors education, tichindotarisa zvikoro. Ende tanyanya kuda kuona zvikoro zveboarding nekuti ndo kwanga kwakaputika utachiwana hwecovid gore rakadarika iro patakavhura zvikoro.
Zvii zvamaitarisa muzvikoro imomo mamaifamba?
Taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reWorld Health Organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hwecovid-19 kuti havauye navo ipapo pachikoro. Kana kuri kuzonzi pamwe pane vazotapurirana utachiwana hwacho hwecovid-19 vanozoita sei, vakazvigadzirira sei, vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here, vachimufonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo. Saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo. Hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro.
Kune mamwe masangano evarayiridzi ari kuti imi sebazi rezvedzidzo hamusi kuisa musoro pamwe navo pamune muchiita zvirongwa zvenyu muri kungoita zano ndega. Munoti?
Tinotaura navo, tichikurukura navo, tichida kuona kuti chii chatingaisa musoro pamwe chete kuitira kuti tidzivirire kuparara kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro zvedu. Vanenge vatori muzvikoro, vamwe maticha atinechitoona muzvikoro zvatinotoshanyira maticha atori unionized, anenge atori one of the teachers unions, anenge ari kwachitotibatsirawo kuti apa daitadaitadai. Saka consultations tinogara tichidziita pese patinenge tiri. Avanenge vachiti havana kuconsultwa kudai vanenge vachida kuti isusu tiende kwavari ivo vacho ivavo. Asi maticha atinogara tichivaconsulta, maschool heads tovaconsulta tisati tangoisa mamwe mastrategies in place.